Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unojipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu
Vadiwa vatereri, ini ndini tanono kawande ndikuti ndinofara zvikuru kuti muneni mune chimwe zvechirongwa chedu chechitendero. Nhasi ndinoda kuti titarise kuti sei machechi akawanda kudai pasi pano. Ko imwe mirayiro yedzimwe chechi zvainenge isivo mumabhaibheri tinozviona sei? Kutibatsira kunzwisisa izvi nezvimwe, nhasi tina Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations vari muHarare. Apostle Mabhugu, tinokutambirai mufu muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru mukoma kanonoka.
Ya, mungatanga nekutiudzawo here kuti sei makereke kana kuti chechi dzakawanda kudai pasi pano?
Ndinotenda zvikuru. Chandingatanga kutsanangura ndechokuti ndingada kushandisa mashoko omuapostora Pauro kuna vakorinde vokutanga chapter 1 kutangira paverse 11. Unoti iye zvinotinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apollos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mipondo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitirei wayo okuti boka iri rine wavanotevera nezvidzidzo dzake, boka iri rine ravanotevera kunyange nguva yaKristu zvazvakadaro. Saka muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwa ngativei muviri waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
Ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari, chokuenda kudenga, nzira dzinoendako hadziingi hadziiti dzakawanda.
Izvokwadi zvikuru, Kristu ndomumwe, muviri waKristu mumwe, asine zvikonzero zvakasiyana siyana. Unozoenda pamberi Pauro achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari, vamwe vanoparidza nokuda kweuhire and asi chakanyakukosha ndechokuti Kristu uri kuparidzwa namazvo. Kristu shoko rake rinezipurira pamberi zvakadaro. Unotiye kunyange zvakadaro Kristu ari kuparidzwa chete.
Chimwe chinondinetsa Apostle Mabhugu ndechokuti mirayiro yemachechi yakawanda. Chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri. Dzimwe chechi dzinoti musadya nyama nemusi wechishanu, dzimwe chechi dzichiti musambododya nyama zvachose, vamwe vanotiwo munhu anongobvumirwa kuita mukadzi umwe chete, vamwe vachititi vanobvumira vatendi vavo kuita vakadzi vakawanda. Kusiyana kwemirayiro yese iyi, isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu, tingava vanhu vane chokwadi kana tichidari?
Ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu. Ganzi the first Christians, vatendi vokutanga, vakanzi vaKristu paAntioch, kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo, mafambiro avo. Zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu iri yedu, yokuedza kuti tizvisiyanise pazvitoka zviya zvakamboreva, ndopane dambudziko guru ipapo. Mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo kuita vakadzi vakawanda, kana kuti yokusarya nyama, vamwe vachiti tinorya nyama, vamwe vachiti musi wechishanu, vamwe vachiti musi womugovera, vamwe vachiti musi wesvondo. Vana Roma, vaRoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyoyo ichiti kuna vamwe vanokoshesa zuva iri kudarika rimwe, vamwe vokoshesa ichi kudarika chimwe, asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari.
Vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo. Vamwe vanopinda nechishanu, vamwe vanopinda nemugovera, vamwe vanopinda nesvondo. kusiana kwese huku chii chinokonzera kunoreva chii
kade haidi kuti tibwerekere chokwadi chaicho mukoma atanonoka musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvive mamirira zvakaita mukereke yajesu kristu inhau yokuti tose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri uye tinobata basa iri nokuda kwechikonzero chemari tinokara kana takatarisana nemari saka hatimboshayi chunhu chinoita kuti pave nomusiyano kuitira kuti vaya vari muboka rangu varambe vari kwandiri nenhau yekukara mari hakusi kuti tinoda kristu hakusi kuti tinoda kuparidza evhangeri bodo kukara mari ndo zvinotisaudza uye zvinotisiyanisa vazhinji vedu idambudziko guru chose hatisiita kereke nenzira yakristu taakungoita mazvake mazvake kuru dumbu rangu rikange rine charinowana towana yadi zvimwe zvikonzero zvatinogona kupa
mirayiro yose iyi inopamidzirwa pamusoro pemirayiro yagara iri mubhaibheri haivhiringi vatendi here
ndinofarira kereke yepabheri yakuna vatesaronika chapter 17 pauro anoti iye seno mukafanana nechechi yepabheriya kuti mushure mokunge ini mapastora pauro ndaparidza vainzvera shoko ramwari munoona kuti nyange tikarasika kana kuti tikarasana kana tikarasiswa tikange tiri vanhu vanonzvera uye vanodzidza vanoverenga shoko ramwari pachedu matambudziko akawanda ari mukereke yanhasi angade asina kumira saizvozvo asi tinotomirira kuti mumwe munhu asimuke avhure shoko ramwari zvaataura izvozvo ndozvotomhanya nazvo ndingangoti ndoo dambudziko guru ratinaro mukereke yanhasi
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna apostle mazvarirashe mabhugu vewisdom church of all nations kuharare tinotenda zvikuru apostle mabhugu nemashoko enyu amatipa
tinotenda zvikuru mukoma atanonoka mwari vakuitirei zvakanaka
vateereri ndo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndiri kuwashington dc ndichiti mosara zvakanaka
Ikarangarira Jesu, kuti makandipira pano.